Kanzuri guta remtare ya kwiza mitero kune mabhizinesi nezvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400% uko kune vane dzimba nezvikamu makumi masere kubva muzana 80% munyurano nezvekufambiswa kwemabasa musangano remutare Residence and Retailers Association va David Mutambirwa vanoti kanzuri yemutare iri kuwedzera mitero sekunge isiri kuziva kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka.
Whatever was done Nicodemusly is not part and parcel of the residence of Mutare, particularly those whom we represent, and also the disparities between vagari vekuma low density nekuma high density. Ndiri kuona kunge zvanyanya kuomesera vanhu because vari kuma low density vazhinji vacho vava vanhu vakwegura, vakwegura vama pensioners, vekuti kutaurwa kudhara kuti kuma low density ndo kunogara vanhu vane mari. But chokwadi chacho ndechekuti pato nevanhu vanotambudzika nekuti vazhinji vacho vava vanhu vasisakwanise kusenza. Saka zvaifanira kunge zvisina mutsaukano wakanyanya nekuma high density nekuma low density. Zvingoita sezvinofanana nekuti vanhu vari kutenga mushopi imwe chete kuri kuwanikwa income kwacho kwakafanana, ikonomi iri kungobata munhu wese.
Vamutambirwa vanoti budget iri rakaitwa pasina kunzwa pfungwa dzevagari.
Inini semunhu anoshanda nemutare Residence and Repairs Association and also ndichishanda nekanzuru yacho, pachezvo zvangu handina kumbonzwa kana budget consultation yakaitwa, which means kuti hapana input yevagari vandinomiririra inini. Kana zvakaitika zvakaitika, isu takasiwa kunze by omission, whether by omission or by design, we don't know.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe remasangano revagari reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust UMRAT Vaitso nemutulisi Dube vatiwo mitero yekunogara vazhinji nevekumisha yeshoroma yakanyanya kusiyana zvisinei nekoma kwaita zvino munyika.
Tinoti kusiyaniswa kwaita marits vanhu vanogara kuma low density nevanhu vanogara kuma high density, tinoti kanzi kudai aongorora nyaya iyoyi inyatso kuigadzirisa, nekuti tese tiri kuomerwa. Munhu ari kuhigh density, munhu ari kulow density, tese tiri kuomerwa. Zvangofanira kuti iko kuma low density kuro ari kuo futi vanhu vanenge vakaomerwa neupenyu, mapensioners, vamwe vasingashandi. Saka we are using the same water, tinoshandisa mvura imwe chete, zvese zvangofanana. Saka dai kanzuro yadini yaidza kurevhesa kuti ngaigadzirise musiyano uripo pakati pano nekulow density nehigh density, bose service yakangofanana.
Meya weguta remutare va Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo inotosungirwa kuti ikwidze mitero kuti zvifambirane nezvinhu zvinenge zvichida kuitwa. Panyaya yekuwedzerwa kwemutero wemvura, vatandi vati mari yavakatara inokwana kuti vawanire vagari mvura yekutenga mishonga yekuichenesa.
Chema chema of course kunowanikwa ende kunonzwisisika kuti vanhu pari zvino havana kubhizinesi harinakusomera zvakaranyaya yecovid. Vagari vamwe vacho havasi kuenda kubasa, even the income vamwe vairarama neinformal sector. Informal sector pari zvino haina kunyatsa kumira zvakanaka, vanhu vatiri kuoparita chete vanhu vemisika nezvimwe zvakadaro. But tikazitarisa zvese pakupera kwezuva, maservices edu kunyanya emvura akwirisa izvozvii zvine mhaka yekuti vanhu vese vanenge vari kudzimba, saunyunzi vanoda kugezwa maoko, vanoda kuwacha, vanoda kudini, nekuti vanenge vasina zvekuita.
Vaimbo vemeya weguta remutare uye vari muzvina bhizinesi vaBrian Leslie James vanotiwo kukwidzwa kwemitero nekanzuru kunoshungurudza sezvo mabhizinesi asiri kushanda nemazvo panguva ino. VaJames vanoti vemabhizinesi vaifanirwa kunge vakaudzwawo kana kudeedzwa kumisangano iyi pasati pasungwa chisungo chemitero ichi. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Leda Moyo.